tine maworkers anga atopfuura retirement age angaripo saka iwo obviously acharetire then will advertise for the vacancies that are there anenge aripo ipapo pacompany takutangisa cooperate but we are seriously going to look into the pool yemaworkers atinawo atakatora kubva kupsc tichienda mberi kubati ndiyo nyaya yeje security papo what we are saying tichagadzira work plan yedu so chitara kuti 151 obviously 151 is nothing takatarisira basa ratira kuita but problem yatinayo ndeyokuti vamwe vacho havana maqualifications anenge achidikana nekampani takuenda mberi ya which is the new CSE aborted bill then panyaya yemaoutstanding allowances I think takati paenda maforced leave tichabhadhira mazuva avavo then yakati nechallenge last week ndeyemaallowance yemanagement because kune mama allowances vanga vachida vanoda akaita sekuti vada fuel allowance airtime allowance which these allowance I think nemuchiziya ndeyekuti kana uri pabasa kana usi pabasa izvezvi papositive ngaatingazotauri zvekuita se zvokubhadhara iwo maallowance saka takabvumirana nemumiriri wavo kuti wolukiti kutobhadharana sei iwa maallowance avanga vachinjiwa vari pabasa because izvezvi havazi pabasa zvinofanira kuti tibhadhare musha lower worker transport allowance iye asingachauyi pabasa saka kana tisingabhadhari lower worker I think it's only fair kuti tisabhadhare futi management iyo fuel allowance airtime allowance because havasi pabasa zvimwe zvavata job security pachitaura wose munhu achaita opportunity yokuti amirire nyaya yake nemapepa ake because mapepa omunhu wose tinawo kune vamwe vane makore atoenda ivavo ndivataona kuti vanetakutaura nyaya dzeretrenchment
ndopo vanga vachitika asi kana muchigadzirisa zvinhu kubulawayo sei mamisa vamwe vari kune mamwe matunhu aya
blessing toda kutaura chokwadi tiri kutaura kambani yakagumisira kushanda zvokushanda muna 2001 vabvunze maworkers iwavo kuti ari kushanda chii bhozi nyako kumarenji mamarenji atori nemombe mamwe masales office hatisi kuuraya saka tochitengesa chii